Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 28, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vapfumbamwe vafa mune umwezve mugodhi mushure mokudhirikirwa vachidhura matombo pamugodhi kumaZoe. Mutumbi wegamba renyika vaDumiso Dhavengwa wakasvika munyika nezuro. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vapfumbamwe vafa kusvika pari zvino mushure mokudhirikirwa vachidhura matombo pamugodhi weJambo Mine kumaZoe nemusi wesvondo. Mugodhi uyu pari zvino wakambomira kushandiswa nekambani yeMetalon Corporation. Mitumbi yevakashaya iri kuendeswa kumochari yokuconcession. Mumashoko kuvatori venhau, kambani iyi yati vashandi vayo vari kuchengetedza mugodhi uyu uye kubva zvawambovharwa muna Gunyana gore rapera hapana akambokuvara, ichitizve vanhu vakafa vainge vapinda mumugodhi uyu zvisiri pamutemo. Vanhu vakawanda vari kuramba vachifa vachikorokoza. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru esangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Magu.
Blame inoenda kuhurumende nekuti zvinhu zviri kuramba zvichingoitika. Vanhu vari kuramba vachifa. That incident in Midlands, more than 30 vanhu vakafa. Vapindirane mugodhi yeaa dismissed. Chekutanga, kana maini ichinge yanzi haichashandi kana kuri kuti resosi yacho yapera hapachina mineral, anofanira kutorwa matanho ekugadzirisa nzvimbo iyo yanga ichicherwa kuti igone kuchishandiswa kuita mamwe mabasa akaita sekurima nezvinhu zvakangodaro, yatingati land rehabilitation. Kana kuri kuti mugodhi uyo wokuti wambomira kushandwa kana kuti uri inonzi iri under maintenance kana kuti care, uchada kuzovhurwa pamberi apo, panofanira kuva nesecurity inochengetedza nzvimbo iyoyo nekuti migodhi iyi yakadzika zvakanyanya. Saka panofanira kuva neprotection yekuti vanhu havakwanisi kupinda pasi ipapo because makorokoza kana vachipinda pasi ipapo vasina malicense. Zvinhu zvavanenge vachiita ihit and run, vanenge vachida kuti vakurumidze kuwana zvavanowana ipapo nekurumidza kubuda votiza. Saka pamwe pacho vanokwanisa ive nekurova mapillars anenge akabata roof yemine yemashafti yavo, vozonzwa vawirwa nerekini because havana kutrainwa kushanda underground maartisanal miners. Saka hurumende iri kuregedza mamaini iwavo ari kuitwa abandon yongosiya zvakadaro. Ndosaka ende tichatowana more maproblems akadaro nekuti mamaini akawanda ari kuvhara. A few weeks ago pane umwe akadonha muRedding Mine nekuti Redding Mine yakangoerekana yangoti vashandi tiendei kumba tisina mari, kati vanhu vanenge vachida kurarama. Saka munhu akada kuedza kupinda mumaini imomo kwaakutsvedza, kwaakudzika pasi, kwakusvika bangorovera pasina kubasa. Saka idambudziko rehurumende riri kutadza kuita make sure kuti mamaini anovharwa uye anenge ari under maintenance anenge akachengetedzwa nestate security.
Asi chii chiri kupawo kuti vanhu vaendese upenyu hwavo panjodzi yakakura kudai vamaguhu vachienda korokoza kana kuti kuchera zviwanikwa munzvimbo dzisina kukodzera.
Dambudziko riripo Blessing nderekuti Zimbabwe yaexperience yatingati deindustrialization kubva kuna muna 2000 kusvika kuzvinoizvi. Maindustry ari kuvhara. Kozoto kune vanoda kuita zvekurima kwacho mvura haisi kunaya zvakanaka. Saka maminerals ndiyo area yasara yekuti vanhu vanokwanisa kuwana income on a regular basis. Saka tingati the national cake riri kushinga parisa zviri kuitika even kunyaya dzecurrency mari iri kushayiwa value. Asi maminerals ndovanokwanisa kuti munhu akawana gold anogona kuritengesa in US dollars. Zvimwe zvese muri kuziva kuti kunyange neforjika chaivo chaivo vanhu vakarima asi vakanopiwa maRTGs avanokwanisa kupiwa inforex. Saka izvozvo ndo zviri kuita kuti vanhu variske upenyu hwavo kuti vaedze kuwanawo chingavararamisa. Saka munoona kuti hurumende ikagadzirisa ikonomi akatanga kuvhurwa makambani akavharwa vanhu votanga kupinda mabasa. Namba yemakorokoza inoderera nekuti mukazvitarisa namba yemakorokoza muZimbabwe yakatanga kusimuka kubva kuna 1990 pakadzikwa ISAP yakatanga kuti vanhu vadzinge mabasa vashandi hurumende ichiti vari kuridusa vashandi mabasa akutorwa nemishina and the like ndo pakatanga kuwanda makorokoza. After 2000 tikuona namba yacho iri kutosvika ichinzi getting worse. Saka hurumende ikasagadzirisa nyaya yeikonomi dambudziko remakorokoza harisi kuzopera zvekumhanya.
Vafarai Maguhu vange vari parunare muJohannesburg kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Mutumbi wegamba renyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vaDumiso Dabengwa wakasvika munyika nezuro vari kutarisirwa kuzoradzikwa nemusi wemugovera kumusha kwavo kuNdava Zinduna. VaShepherd Nyoni vanove muzvikuru wavaDabengwa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mutumbi wemufi uchaendeswa nechishanu kunhandara yeWhite City muBulawayo uko veruzhinji vachapiwa mukana wokuenekana negamba ravo. Vanhu vakaungana panhamba 36 Diamond Drive, Four Winds, kuBulawayo.
Kubva nhasi tinenge takaungana kumba tichiita maservices kusvika musi wechishanu. Musi wechishanu tozoenda kuWhite City Stadium ndopatichava nememorial service yavo musi wechishanu. Taita memorial service muswe Saturday mangwanani tosimuka toenda kuNdava Zinduna ndo kwavacharadzikwa ikoko.
Vazhinji vanoda kunzwa kuti sei vakunoradzikwa kuNdava Zinduna iyo vakasarudzwa kuita gamba renyika vanenge vachitarisirwa kuradzikwa kuHarare.
Vari kuenda kunoradzikwa kuNdava Zinduna nemhaka yekuti ndo zvavakasarudza mufi vasati vaenda. Vakati kana ndafa ndoda kunoradzikwa kuNdava Zinduna kwandinorara pamwe chete nevabereki vangu.
Avo vanga vari muzvikuru wegamba renyika vaDumiso Dabengwa vaShepherd Nyoni vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, takatarisa kuti dzimwe nyika dzinokudza magamba adzo nenzira dzakasiyana-siyana, kazhinji dzisingavaisi panzvimbo imwe chete. Tapedzisa hurukuru yedu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vaJoe Mabhenge kuti vatudze kuti iyo Heroes Acre ine basa here.
Ichi tingati chisarudzo zvacho chenyika yeZimbabwe, asi chakatokosha chaicho chaicho inhau yekuti munhu aifanira kungonzi kana achinge ashaya aine mabasa ake akanaka aizikanwa nawo ongotaurwa iye kunzi uyu tamupa ruremekedzo rwegamba ozorora zvake kwaanozorora. Dzimwe dzenguvawo zvakare vahwande nyaya ndikada kuti ndingopinzawo ipapa inyaya yekuti kunyangwe ipo chaipo pakusarudza magamba enyika zvakadai zvakakosha kuti tichiziva kuti sezvo taana makore makumi mana nyika yaona kuzvitonga kuzere, zvashanduka zvawanda. Magamba enyika havasisiri vanhu vega vakangorwira hondo yerusununguko, nekuti pavakarwa pacho iko zvino kwatova nemunhu ane makore makumi mana. Zvinhu zvashanduka munyika, zviri kuitika munyika zviri kuita kuti nyika ibudirire. Zvasiyanawo nezvimwe zvakafanana nezvakaitika kuna 1969 na 1970.
Kuzvizvarwa zveZimbabwe zvakararama upenyu hwakabata vazhinji mune zvakanaka, zvakararama upenyu hwakasimudzira nyika. Tingazvikudza sei nenzira ine huremu uye isina mutauro?
Zvainakira nyika kudai pakaumbwa komiti kana kuti bato ratinenge tichiti isusu, pakange pashaika munhu zviyaizvi anozikanwa ane mukurumbira, vamwe vacho vanenge vari mukomiti vanenge vachiita kana zvekumanya kana zvamasports, vamwe vanenge vachiita zvemumhanzi, vanenge vachiita zvematongerwo enyika, vamwe vanenge vari kana magweta, vamwe vanenge vachiita zveupfumi hwenyika, ari mazimbabwenzi anoremekedzwa vogara. Vagara kudaro votarisa vachiongorora kwakabva munhu paanga ari nezvaakaita mukati meupenyu nemukati menyika, obva anzi nevanhu vatenge tichiti vari independent kana kuti vane maonero asina kwaakarerekera, obva vamuti uyu igamba renyika uyu. Kwaanozoradzikwa hakunei hako, asi hatingati isusu nekuda kwekuti tine heroes yeka yedu yakanaka chose inotovawo netomb of the unknown soldier, hatingati ngaiparadzwe, ngairambe iriko nekuti inational heritage, inobatsira kuti vana nevamwe vange vachionawo vachiziva kuti nyika yakabvepi, yakarwirwa sei. Nekuti ipapo hapangoradzikwi magamba chete chete, ukapindapo unoonawo zvimwe zvinokuudza kuti nyika yakabva kupi, ichirwirwa sei. Zvatinoti zvinoramba zviripo, asi tongozoramba ichitarisawo kuti nyika yafambira mberi, magamba awanda asisiri ehondo yerusununguko chete chete, awanda munyika magamba.
Vajoi Mabhenge vari parunare muHarare neStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, chatinokupakurirai nemusi wechipiri wega wega. Nhasi tiri kutarisa sarudzo dzekongresi yebato rinopikisa reMDC uye zvatinoreva kune remangwana renyika, tichikurukura nyaya iyi nevechidiki vebato iri vakabudirira kukongresi. Takaonawo zvekare mumwe wechidiki ane mukurumbira ari chizvarwa chekuUganda vaBobby Wine, anova nhengo yeparamende uye ari muimbi, ari munyarikani pagungano reMDC iri, vachikurudzira vatungamiriri venyika dzemuAfrica kuti vatange kupa vechidiki mukana wekuwana zvigaro zvoutungamiri. Tipeiwo maonero enyu pamusoro penyaya tichange tichikurukura muchirongwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya yevanhu vapfumbamwe vakafira mumugodhi weJambo kumaZoe neSvondo. MuZimbabwe mune nyaya yokudzinga basa vanhu vanopfuura zana kwaitwa nekambani yeGreen Fuels yekuSumbanje. Zvinonzi vanhu ava havana kupiwa chiziviso chekumiswa basa uye havana kupiwa mari yavo yese. MuDaily News nyaya iri kunetsa ndeyechizvarwa chekuAmerica vaRandolph Sims, avo vanozikamwa nezita rekuti Coltrane Chimurenga, vaitsigira zvikuru bato reZANU-PF asi vakashaya svondorapera, kuchinzi vakasiya vati vanoda kuchengeterwa mukati meZimbabwe ruins. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Sei paStudio 7 kumatanonoka. Ndinodawo kungopawo zvangu. Ini zita rangu ndinonzi Nenyasha Kelvin True South Africa. Ndinodawo kungopawo maonero angu pavanhu vanotaura. Ndinoteerera zvirongwa zvenyu zvemakuseni nguva zhinji. Ndinonzwa vanhu vachipa pfungwa dzavo chiti dei vamunangagwa vapa vachamisa vatongi. Aiwa, vanhu ngavaregei kutaura vachiti vachamisa, vamunangagwa ngavape vachamisa. Asi kuti vanhu ngavatokurudzira kuti vachamisa vaite nhaurirano, nekuti hazvigoni kuti vamunanga vape vachamisa, nekuti vezeki vakati vamunangagwa ndivo vahwina. Saka hazvigoni kuti nyika ingonzi kwanzi yatomuka yapiwa yavachamisa. Izvo ndo zvisingabvi zvakaita. Asi kuti vanhu ngatitokurudzirai vanhu vachamisa kuti vaite nhaurirano navamunangagwa. Ndatenda zvangu.
Studio 7 mamuka sei, tinoda kukorokotedza machinja atora zvigaro. Tinoda kukorokotedza vese vapiwa zvigaro. Tinovakurudzira kuti vashande nevamwe zvakanaka. Musangano ndewevanhu, musangano hausi wemunhu personally, but ndewevanhu weZimbabwe. Ngatishandidzanei zvakanaka. I'm so happy. Tirikukorokotedza vabiti vanxuve Maikore vanakotati vanahuende. Tinotenda zvikuru mwari kuitirei zvakanaka. Muwe strong team, mushande nemukomana zvakanaka. I'm so happy. Vakomichi vari kurikomenda vari kufara, vari kuti handigoni kusiya chikomana chiri chega. That's the spirit. Ndo spirit yatinoda, spirit yekubatana yakanaka kudaro.
Makasimba here vanotaura wari pastudio 7 hama dzese dzemunyika. Ndine urombo nematambudziko kurasikirwa nababa wedu kamba redu. Inini handiri kupotswana ndoti pakrisi, handina manzwa akawandisa. Chandikuda kungotaurawo ndechekuti semunhu akanga ari gamba rinozivikanwa kuti igamba hombe, so tiri kutonzwawo mahistori atiri vana vaduku. Asi kwakatobva baba wakururatidza kuti kure chaizvo chaizvo kuti munhu uya uya anotoremekedzeka, anotochengetedzwa. Saka vanhu vataura zvakawandisa vachitaura kuti wangadai wakangokwidzwa ndegeyo wakauya street. Asi ZANU-PF yaakunyepera kunge iri kuda kuenda kundobatsira. Kubatsira kwayo hakuna zvakuchabatsira, because kana ranga riri gamba raizokwidzwa seiko mundege inotakura zvinhu uchitadza kungokwidzwa mundege yavo wega? Purazi kana riri gamba tinoziva kuti gamba rinotochengetedzwa, rinenge ritorine kunhuhwe yemasoja. Saka masoja akaenda kundotora baba wedu awa kuSouth Africa, vachizokwira vachiuya kunoko. Waiuya vachiti wakagadha chii, nekuti totoziva kuti gamba guru rakaita seiro rinenge rakatogadhwa. Saka iwo wakauya vachiti wakagadha chii kana wakawasiya iwo vachiuya kuno wangu vachiti wakaenda kundotora ani? Ndomubvunzo wangu chete. Ndinoda kuti ndizive zvangu. Aita henyu Studio 7, aita henyu tinorombo nemhuri yeZimbabwe yese. Ngaticheme tine tariro. Tenda.
Kwazira yevashamarare veStudio 7, tinoda kumumhoresa ndichiti munofara here vana Jonga nana Blessing pamwe chete navana Hwande? Tinoda kumutenda nemashoko amunotipa everyday muchitizivisawo zvinenge zvichiitika munyika. Tinoda kuzvitenda izvozvo, tichitenda avo vanhu vakaenda kucongress kugweru uku. Aiwa, tinoda kutenda nezvakabude zvatiri kungonzwa kuti hanzi zvakamira so, zvakamira so. Tinozvitenda izvozvo. Neavo vakadyiwa, musaore mwoyo. Ndiye congress yacho iyi, ndo democratic yacho inotaurwa. Saka ndoda kuzvitenda. Ndatenda hangu ndini uyu mukoma Kona Maraweni.
Magadi nenyi mushamarare nemi mose vatereri veStudio 7. Rangu zita ndini Werasoni, ndinogara muMafikeng muno South Africa. Pa nauriro yano yamataura kuti tingavaka sei nyika yedu yeZimbabwe, ini maonero angu ndoona kunge zvinhu zvingori simbo hazvo sekutaura kwavakaita kuti you not work but it work simple. Kungobvisa iro garwe riri patsone iro riyayo nehurumende yayo yose, kabineti yose ZANU-PF inongoda kungobviswa. Toisaka vechidiki vachiri kutemwa dzinobvinza. Pano kuti tirambe tichingodonzerana nemadhara vachitungamirira, hapana chava kuziva madhara aya. Problem ndeyekuti vanoda kutonga nepfuti pasingadiwe pfuti, vanoshandisa simba pasingadiwe simba, panoda njere. Saka hapana kwati ndichienda Munangagwa nevamwe vake ndavangosiya chigaro chaichiya, because havazivi kuti chigaro chaichiya chakamira sei. Ndoo maonero angu inini. But kwezita iya matara emagetsi andanzi echitaura emagetsi yaya, hakuna zvinhu zvokuti vanhu vanofuma mangwanani vadzimira vanhu magetsi voenda kumaindastri kuti ndavashandisei magetsi esola. Makazviona kupi imimi? muzvina kambani wacho anga agadzira nguva yekuti akwanise kuinstola mama solar power. Zvimwe zvinhu zvinoitwa muZimbabwe nevanhu ava vari kushandiswa nezanupf vanhu vekumagetsi ava ngavaite brands avo dzinyatsokudhonza chaizvo chaizvo.
Makadiko vateereri vestudio 7 vana jonga uko, ndinoda kungotaura zvangu mbichana pamusoro pezviri kuitika munyika yeZimbabwe. Kusungwa kuri kuitwa vanhu uko vanomirira zvekodzero zvevanhu ndobuda nemasanctions ikoko. Chavanosungira vanhu chii? Kuti munangarwa waya asina njere kudaro. Apa unozviti munhu wakangwara? Kungwara kwacho ndokupi? Chaanosungira vanhu chii? Vanhu vasina kana mhosva yavamutadzira. Baba vanga vachenjerera. Ngavachenjerere zvavari kuita. Zvavari kuita izvi zvinovadzokera mangwana izvi. Zveshuwa, because zvaari kuita izvi hazvina kana kunaka kana kururama. Iye chanongoritya panongonzi hurumende inopidigurwa. Hurumende inopidigurwa. Inopidigurwa nani? Ngasati iye zvakapidigura yamugabe kuti naye uchapidigurwa. Haiwa.
Ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asine chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi uye mowedzawo kutiudza kuti zvinhu zvingagadziriswa sei munyika. Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Brazil inoti vasungwa makumi mana nevaviri vakaurawa mumajeri matatu emunyika iyi zuva rimwe chete mushure mevasungwa gumi nevashanu vafa mukurwisana mune rimwe jere rechina. Vakuru vemajere aya vanoti vasungwa vese vairatidza kunge vakaita zvekudhipwa. Mutungamiriri weMalawi vaPeter Mutharika vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika kuti vatonge kwetemu yechipiri. Nhengo dzebato reZANU-PF mudunhu reAmerica nemugovera dzakabatana nenhengo dzakasangana dzemasangano emuAmerica reDecember 12th Movement mukuratidzira kwadzakaita muWashington DC dzichiti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Sachigaro veZANU-PF muAmerica vaFrank Guni vanoti vakatora danho kuyeuchidza hurumende yeAmerica kuti zvayakaita zvokudzika zvirango izvi zviri kunze kwemutemo wepasi rose. Vaguni vanoti zvirango izvi zviri kukanganisa zvikuru upenyu hwevanhu muZimbabwe, asi hurumende yeAmerica inoti haina kutemera Zimbabwe zvirango asi kuti zvakanangana nevamwe vakuru muhurumende muZANU-PF. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuratidzira kwedu kwakafamba zvakanaka chaizvo. Takaita vanhu vakawanda vakauya vakawandisa vachiuya kuzobatana nesu pataratidzira tichitaurira hurumende yekuno kuAmerica kuti vabvise zvirango zveupfumi zvakatongerwa nyika yedu kana kuti maeconomic sanctions. Ndikoiko kutanga kwenguva yakareba tichibatana neshamwari dzedu vekuno kuAmerica kuti zvirango izvi zvibvisirwe Zimbabwe nekuti Zimbabwe iri kuzadzikisa izvo zvinodiwa kuti zvirango zvibviswe. Saka taakuda kuti kunoo kutange kuita movement yokubvisa masanctions iwayaya.
Zvii zvamakaita kuti kunge kuchisvika kune vakaisa zvirango?
Takaita zvinhu zvakati wandei. Ndikati pakutanga kwemwedzi uno takaendesa petition kana kuti chichemo chatakaendesa kucongress kuburikidza necongressional black caucus. Makurukota edare rekuno kuAmerica vechitema takadzokorera zvakare uno mutsomugwera unoyu tichiunza zvekare chimwe chemo chechipiri kuburikidza naivo zvekare congressional black caucus. Vatungamiriri vedare rekuno remakurukota kana kuti recongress vechitema tikaendawo zvakare kuwhite house kumuzinda wapresident wemuno muAmerica tichirakidzira kutaura kuti nyaya iyi inyaya yakakosha yavanofanira kuteedzera kuti zvirango zvibviswe takaitawo kuungana kumiziyemu yevanhu vatema emuno muamerica tichibatsirwa neshamwari dzedu December 12 movement kuti tiise zvichemo izvi kumberi kwazvinoenda. Saka kutaura kwatiri kuita kudari izvozvizvi, gwaro redu rekukumbira kuti Congress itarise zvakare itange kukurukura nekubvisa kwemasanctions aya rakatambirwa necongress yemuno muamerica, zvinotaura kuti tichatanga kudedzwa kwemisangano tichigara pasi tichipawo umbowo hwekuti ndezvipi zviri kuitwa nezimbabwe kuzadzikisa zvinodiwa kuti zvirango zveupfumi zvakatengerwa nyika yedu zvibviswe.
Vakawandawo ndoo nyaya hombe yavanotaura kuti Zimbabwe iri kungochema kuti zvirango, asi hainawo zvairi kuita kugadziridza zvacho zvakaitawo zvirango zvinge zvichiiswa. Zvii zvamuri kuitawo?
Hurumende yedu yeZimbabwe kumusha iri kuvandudza mitemo, ingava mitemo yaNaposa, kungava kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu aya anonzi mahuman rights, kubviswawo kwemimwe mitemo yanga ichiita sekuti inodzvanyirira mamwe marudzi kana vamwe vanhu. Tingataura kana ingava indigenous act yakabviswa, iye zvinezvi posa neaipa dziri kuvandudzwa zvakare. Hurumende itsva iri kuyeva munangagwa yakaunza kodzero dzevanhu kuti vanhu varakidzire pavanoda, vataure zvavanoda, vanoda kutuka hurumende, vanoda kusoropodza vaite pachena vasina vanovambunyikidza. Ndo zvimwe zvatiri kuita izvozvo. Chimwe zvakare changa chiri chikurudzi chekuti sarudzo dzemunyika dzinofanira kuitwa pachena dzekerere, munhu wese atiwa mukana wakakwana. Tikatarisa sarudzo dzakapera dzegore rapfuura ra2018, isarudzo dzanga dziri pachena chaizvo. Hongu pane zvakazoitika sarudzo dzapera, asi sarudzo chaidzo dzakaitwa mugwara. Ndizvo zvimwe zvikuru zviri muzvirango zveupfumi zvakatengerwa nemaeconomic sanctions aya. Saka tiri kuzadzikisa zvakawanda chaizvo zvinodiwa neamerica zvavakaitira zvirango izvi. Zvimwe zvanga zviri zvebinda kuti mabhizinessmen nevachena vanga vakatorerwa binda yavo nemabhizinesi yavo. Zvese izvo zvitanga kuzvigadzirisa sehurumende yezimbabwe nemusangano wezanupf.
Avo vanga vari sachigaro vezanupf mudunhu reamerica vafrank Guni vari parunare muwashington dc najonga kandemiri westudio 7.
Wega unoazia ma system yacho.
Wamuzo ere, mukomana ba nonchena. Tongai moyo ndewa, na utaka taka espese. Patika na muriko ere.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vanhu vapfumbamwe vafa mune umwe zvemugodhi mushure mokudhirikirwa vachidhura matombo pamugodhi kumazowe. Mutumbi wegamba renyika vaDumiso Dhavengwa wakasvika munyika nezuro vachitarisirwa kuchengetwa nemusi wemugovera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.